Hey, Mr. Brown.
Oh, 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 yeah. Ongore mamba, ongore mamba, yawele. Oh, 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 yeah. Ongore mambo. Damoka eninda kananga motare. Docho pachova kapa pesa otare. Vando da kundi misandoro andare. Dende kumusha, dende kumusha. Amoka eninda kananga mutare. Docho pachova kapa pesa otare. Vando da kundi misandoro andare. Dende kumusha, dende kumusha. Dende kumusha. Ndasi ya maimana chona kumusha we. Dende kumusha we. Ndasi ya amanda na chona kumusha we. Dende kumusha we. Ndakanga na vateshwara kumusha we. Ndende kumusha we. Ndasi ya chona na pita kumusha. Shandi omera mai, oh, shandi shunguruza mai, shandi shunguruza msoro.
Sandy, the suicide now.